Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Meli Maiswa Dube, avo vanovaivo muzvina bhizimisi uyezve variivo varidzi vepeji repafacebook rinonzi Bvenge Mvenge neFashion Police. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Meli Maiswa Dube.
Aiwa, tinokutenda isisi Marvelous.
Mungatitsananguriro kuti semudzimai mabasa api amunobata kuti murarame zuva nezuva?
Semukadzi kuti ndirarame zuva nezuva, ndiri mukadzi anongomiramirawo. Sezvamunongoziva kuno kuAfrica kuti situsheni yedu yakamira sei, ndiri mukadzi anozviitira. Ndichireva kuzviitira, ndinoreva kuti ndinozvishandira. Ndinogara munyika yeSouth Africa, saka kuno kwacho kuSouth Africa ndine angu andinoti mabhizinesi andakavhura, anove mabhawa, restaurants, mashopu, saluni nekungotengesa mbatyawo kunze ndichitengesa munomu.
Zvazviri nyore here kuti musvike pamasvika ipapo? Nokuti vamwe vakateerera vangati ndingazvigonawo here izvi. Tipewo nhoroondo yekuti makatanga sei.
Naiwe, zvanga zvisiri nyore sisi Marvelous kukudza ichipachokwadi, especially kana uri muforena uchipinda munyika inenge isiri yako, kachinji kacho unenge usina mapepa. Mapepa unozoita papaya unotopedza makore akawanda usina mapepa. Ndichitanga kupindawo munyika ino yeSouth Africa, ndakapinda mugore ra2007 ndine murume wangu 32. Murume wangu is a qualified engineer. Anditika iniwowo ndine rangu basa randaiita, but panguva yoti hatisina mapepa. Saka manje iye zvaaiita aitomukawo makuseni achinotsvagawo pape kunobata-bata achinogogodzera zvimota zvevanhu achikwama tisitiranzi. Ini ndaitoenda mudzimba dzevanhu kunonoka house to house ndichitsvaga piece job yekuwacha. Anditi maona ndichipuwawo kana 50 rand, nguva yachanga ari ma50 rand pewatch and basket, ndichitowachira mamwe madzimai. Then ndikamanija kunge ndaunganidzawo mari yangu yati wandei mariya, ndakabva ndachitanga kunda zvekuti ndakutengawo fodya mujobek CBD ndichienda nayo kunze, ndichinotengesawo kunze kwejobek kuarea kwataigara kuyakuya ndichingodaro. Saka ndichingodaro nekudaro ndakazomanija kuunganidza mari, ndaunganidza mari ndopa ndakazokwanisawo kuwana mari yekuti ndihodhe mbatya dziya dzatinoti mazitye mabhero. Ndobva ndatanga kupindawo manigerians ndichitenga mazitya yaya ndichienda kumareserve muno muSouth Africa ndichinotengesa ikoko kusvika ndazowana mari yangu yakati wandei. Ndopa ndakatangira takatanga kuita mapepa, tazowanawo mapepa edu. Murume wangu sezvino yakabva angoitawo lati Mwari vakapindira achibva awana basa kumaini angoonawo inpost paonline achibva atoapply online yaro kuti vatomudidza kuinterview, achibva atoendawo kumugodhi kuya achienda kuinterview kuya haanamboita 30 minutes ndobva atoemployiwa. Ndokwakabva kwatove kuchinja kwechi kwoupenyu hwedu panguva iyoyo, but that was kuLimpopo by then ndokwataigara.
Tinoona mazuva ano mune aya atingati magrupu epaFacebook, makatanga riini zvokuti mufunge zvekuita magrupu epadande mutande iwaya?
Makatanga rine gurupu rinonzi Fashion Police rezvemucheno chenezvi. Semadzimai wangu akugarawo kune dzimwe nyika, takakurawo tichingodawo zvokungochena. Saka takangoti rega tingoitawo gurupu remucheno timboona kuti zvinofamba sei. Ndobva taita rinonzi Fashion Police yemadzimai, ndo rakatanga. Then taona kuti varume vaizvipfekera vachipindawo muFashion Police yemadzimba imomo, takabva tatiko tadii kungovhura rimwe. Takasangana varume nevakadzi ndobva tavhura rinonzi Fashion Police yevarume nevakadzi Zimbabwe rinenge rine mix, ndobva ratongokura rakadaro. Ndopa ndakangoya nekonsepti kuti airega tivhure rimwe gurupu rinongonzi Dzenge Dzenge Tione. Ndopa takangovhura gurupu rinonzi Dzenge Dzenge Riya. Ndavhura gurupu rinonzi Dzenge Dzenge Riya Riya ndokutoona izvo vanhu vatanga kutopinda mukati vakutofarira stere Dzenge Dzenge Riya, ndokungotanga kwazvakaita.
Munoona social media ichibatsira here kuvaka dzimba kana kuti pane zvamungatauro here zvekuyambira vamwe vari ipapa padande mutande?
Aiwa, maita zvakanaka kubvunza mubvunzo iwoyo, because ndinogara kutaura stereki ndichiudza vana variko vemazera echidiki mazuva ano kuti kuunza dambudziko rako pamhepo pachaunga pavanhu hauna chaunobatsirika, nokuti vanhu vari pasocial media vanhu vari loyal kuentertainment yavo. havane yune dambudziko rako, otherwise vanotori nemadambudziko avari wese kudarika aunenge uchiunza iwewe. So kazhinji kacho ndikatarisa ini semunhu akacreata group rendengenenge rinove ndo group riri kupisa paFacebook panguva inoyi. Ndinowana nyaya dzekuti ndinombotaura nevarume nevakadzi, dzimba dzakawanda dzinenge dziri pa kundoputsika chaiko chaiko nenyaya yesocial media, because havachazive vana ava zvokuunza kumagroups uku. So kwandiri zvangu ka social media ka ngaizive pekutambirwa tichigumira chete.
Tinoona iwo mazuva apfuura apa tapanga pane nyaya yanga iri kupisa yemuimbi uyu Titan nasisi Olinda Chapel. Imi muri kuzvionawo sei zviri kuitika izvi?
Ichiri kutopisa iyoyo sisi Mazilas, muri kuti mazuva apfuura api? Izvozvi isiri kutopisa nanhasi nyaya iyoyi, nokuti vari kuramba vachingobura sisi Olinda, havasi kumira. Saka social media chokwadi chokwadi haishande, inotoita kuti ugare uine space, inotowedzera. So kwandiri zvangu dei vambosiyana nezvesocial media izvi, vambofokasana nezvimwe, then vozodzoka vachiita nyaya dzavo dzekutengesa tengesa idzi dzavanoita idzi nedzimwe dzekuseka nekufarafara idzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda isisi Meli Maiswa Dube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, ndinokutenda isisi Mazelas, ndinongotirapai muchiita zvakanaka nekubvunza vanhu tinzwewo nekubatsirana. Mainterview enyu iwayo anobatsirawo vakawanda kunze uku.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.